kunowo kuzimbabwe basketball inofarirwa zvakanyanya because nezvi maunder 16 edu ainge ari kubotswana vasikana vakatohwina vakaqualify for afro basketball yemaunder 16s nevakomana vacho vanofanira kunge vakaqualifyawo kunya national team yedu yakaqualifya futi kuendawo kuafro basketball chinove chinhu chekutanga munhoroondo yebhora yeorizvi izvi kuamerica zvichinoteera nokuti tounzwa kunge ndoka rakatangira and tikaonawo ikoko zvinoita kuti tiite misoro yedu inzwisise kuti sisi tiri papi.
Makatarisa vatambi vari kutambira icho chikwata Cavaliers chekuOhio muchitarisazve neGolden State yekuSan Francisco ndevapimi semaonero enyu vari kunyatsotamba zvinonwisa mvura
kuCavaliers uku vaita rombo rakashata kuti uyanonzi Ngirin Love Kevin Love akakwara bendekete vachiremba ndenzo vanonga vaiti atatora nguva asina kudzoka saka nzvimbo yake inoita kunge iri kunyatsonetsa zvai kuti ingaadzadzwe nani asasi Thompson ndaona kunge J.R. Smith iye akabva kuNixon naKyrie Irving kana zvake apora zvakari nani vakabatsirana LeBron ndoona kunge pane chingabuda Cavaliers ingangovendikamukana asi kasasa manje Golden State Warriors ako kune nyaya nokuti ndoona kunge macombinations avatoenya kushanda zvakanaka.